Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vati nyaya yekushaya mvura kwemamwe mazuva imviro mviro yekutanga kwekupararira kwezvirwere zvakaita setyphoid. Vagari vemusha wevazhinji weWarren Park vanoti vagara vachinetsekana kuwana mvura uye vava kutokatyika madzwa kuti danho idzva rekuvhara mvura rinorevei. Muzvayo Shandurai Zireva anoti madzimai nevanasikana ndivo vanoiswa parumanhanzombe zvakanyanya nekushomeka kwemvura.
Mvura pautano inotiafekta nokuti sesu vamwe tine vana vanochinjwa manepi every day tichida kuti agare akawachwa, saka tikasaawacha tikamasiya nhunzi dzinowanda, ende nhunzi dziya dzikawanda dzichabva dzapinda mumba dzomhara pazvikafu zvatinodya, ende uye dambudziko rinozokonzeresa zvirwere zvakaita sana typhoid, sana cholera. Saka ndo dambudziko guru ratinozosangana naro rekushayikwa kwemvura. Nini zvandiri kuona zviri kutaurwa neCity of Harare kuti tiri kuda kuita rationing panyaya dzemvura. Handioni dambudziko iroro richikwanisa kupedza problem yenyaya yemvura iri kutinetsa, nekutoti ini sekumaondera ndikuona kunge richatowedzera zvirwere, richatokonzeresa zvirwere, nekuti vamwe vanhu vachakwanisa kuwana mvura asi vamwe vanhu vachaishaya, saka zvichazokonzeresa zvirwere zvakawanda utachiona, nekutoti vamwe vachange vachimukira usiku vachienda kunochera mvura, vamwe padzimba dzavo vakawanda, vamwe vashoma. Saka ndiritoona riri dambudziko richatonyanya kuwedzera zvirwere mukati mevanhu.
VaDonald Mavhudzi, mumwe mugari wemuHarare, vatiwo kanzura inofanirwa kutsvaga nzira dzekuzadzikisa kodzero yekuwanisa vanhu mvura yakachena iri mubumbiro remutemo.
Constitution yedu yeZimbabwe zvakatonyorwa izvo kuti mvura ikodzero yevanhu, uye vanhu havafanira kurarama vasina mvura. So zvinova negovernment yeZimbabwe zvikushaisa vanhu mvura pamwe chete neCity of Harare kumbunyikidza kodzero dziri muconstitution yedu yeZimbabwe. Uye zveZimbabwe senyika takasaina maconventions akawanda anodzivirira vanhu pakutambudzwa mukuburikidza nekushaikwa kwemvura. So isu tiri kuti sevanhu veZimbabwe, government yeZimbabwe ngaione zvaingaite pakuti mvura iwanike.
Amai Caroline Kamujekete vachemachemawo vakati sevanhukadzi kushaikwa kwemvura kuri kuvakonzeresa urombo, sezvo nguva zhinji vanenge votsvaga mvura pachinzvimbo chekubata mabasa emaoko. Vati kanzura inofanirwa kutsvaga nzira dzekuwanisa vanhu mvura.
Saka isusu sevanhu vechidzimai tine vana, tinoyamwisa, tinenge tichida mvura yekuwacha manepi. Saka vamwe mvura tinodziwana kuzvimatsime, kumatsime kwacho hakusisefi. Saka vamwe kana vachinge wacha manepi avo vanongorasa pese pese mvura idzodzo dzetsvina, saka dzinogona kupinda mumatsime imomo. Matsime imomo vamwe vouya vochera mvura iyoyo, saka zvinokonzeresa chirwere chekorera, zvese nhunzi dzinenge dzakungomara pese pese. Saka isu tanetseka nokuda kwemvura. Tine vana vanotevera, vana vanoenda kuchikoro, saka vanoda kuenda kuchikoro vakashambidzika. Tanga tichikumbirisisawo kuti dai kanzuro yatinzwirawo tsitsi kuti chirwere cherege kupararira, vatigadzirirawo zvibhorani kuti isu tiva nemvura yakachena, mvura yakashambidzika.
Hapana kuwirirana kuti chii chichaitwa mazuva anenge achishayikwa mvura. Vagari vanoti kanzura inofanirwa kuunza motikari dzinotakura mvura kumisha yevanhu. Asi mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti vanhu vanofanirwa kuchereredza vega mvura. Vanotungamirira sangano recombined Harare Residents Association vamufundo Mulilo vanoti hurumende nekanzuru zvinofanirwa kutenda kuti mutoro wekuwandira vanhu mvura wavaremera kuti vape masangano ekunze mukana wekubatsira.
Saka nyaya yemvura inyaya inofanira kuti council nehurumende vadeclare national disaster, nekuti kubulawayo nemasiti zakawanda nyaya yemvura iri kunetsa. Tiri kuvakurudzira zvakawanda. Chekutanga inyaya yekuti ngavadeclare nyaya yemvura as a national disaster, kuti misangano yakafana neWHO neUNICEF nemini vamwe vakawanda vakwanise kubatsira hurumende. Chechipiri, pane nyaya yeunderground water system, yekuti City of Harare loses almost 60% yemvura I mean yavanogezesa kana kuti cleaner every day nema water leaks. Saka what underground water system yedu inofanira kugadziriswa. Pane nyaya yeCleveland Cleveland Dam kunzi dam ese madam iwawo anofanira kuti agadziriswe apinzwe musystem.
Kumisha mizhinji inogara vanhu muHarare, zvibhorani zvishoma zviriko zvakaiswa nemasangano akazvimiririra, asi nekuda kwekuwandirwa nekushandiswa zvakanyanya, zvibhorani zvinofa nguva zhinji uye hakuna anogadzira. Muna 2009, vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakashaya nekuda kwechirwere chekorera. Vana vakawanda vari kufa nezvirwere zvemanyoka. Vana chiremba vakawanda vari kuchema-chema kuti kuzvipatara zvakawanda hakuna mishonga, nekudaro pakaita zvirwere zvinogona kupararira nekurumidza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.